chokutanga ndoda kuimbisa vana veZimbabwe kuti ngavachirega kukangama chazuro nehope. Ngavasakangama nhamo yatatamba pamakore 37 ose makumi matatu nemanomwe. Tafamba nenguva yakaomarara tiri pasi poutongi hwaMugabe neZANU PF. Nyaya yanga iripo ndeyekuti vaMugabe ndoranga ririmwe dambudziko raariripo, asi harisiwo dambudziko rogara riripo. Dambudziko guru ratinaro muZimbabwe nderepati inonzi ZANU PF, inova ndiyo ichiri pachigaro iri kungochinja madhiraivha pano nepapo, ichichinja vana makanika pano nepapo. Asi chatava kuziva ndechokuti ZANU PF maziro atinoita ndeyekuti ipati yatadza kuprova zvainenge yakaita kana pabepa kuti ikwanise kuzviimplimenta igadzire upenyu hwevana veZimbabwe. Pari zvino opposition yavo vanhu veZimbabwe ndivo varidzi veopposition. Opposition iripo, tiripo, uye tichauya nezvirongwa kuvanhu. Asi takatotanga kusumuka misangano yakuitwa kumaprovinsi, tava kuita makambeini ekuti yekukurudzira vanhu kuti vaende kundoregister vhota. Takabatana tiri mapato manomwe kana kuri kuMDC Alliance. Tiri kuonawo mamwe mapato mundima imomo achitenderera achikurudzirawo futi vanhu kuti vaende kundovhota. Saka opposition iripo, musangano wavo weMDC Alliance unova mubatanidzo wamapato manomwe uripo mupenyu, ende wakuzosumuka kuti uchigadzisa zvino tigadzirira kuti tisvike kuna 2018. Kuuya kwavachiwenga navamunangagwa ngakusavanzarika vana veZimbabwe. Vasakangamwa kuti vachiwenga ndevezanu PF, vamunangagwa ndevezanu PF.
Vachiwasa, pamirewo bato renyu reNCA sebato rinopikisa, vamwe vari kufunga kuti mapato anopikisa mabva mangopera simba pauya utongi hutsva hwezanu PF.
Ya, ndobva tichakakosha ndekuti isusu sebato reNCA zvatakagara takamisa hazvisati zvachinja. Ichikoriko toendwa vana veZimbabwe vakatotanga kutozoona zvimwe zvazvo zvataitaura. Taigara tichitaura kuti bumbe rorukupa rakaiswa kuna 2013 harisi bumbe romutemo rotarisa kodzero dzevanhu, richiriseka kodzero dzevanhu. Bumbe romutemo rinopa mupaura dzakawanda kuna purezidendi anenge ari unga vakazvionera vega vaida kubviswa vaMugabe. VaMugabe vacho vabva kuti tikaona pomaponi zvakaitwa navamunangara sionaromba richingochima chima nenyaya imwe chete maministers akawandisa mari itowana kuvi. But isizini takazitaura kudhara seNCA kubva patakatotanga pareferendum. Saka ndofunga kuti dambudziko ratinaro zvanga zvitaurwa namukomo wangu achiwaya kuti kwai dambudziko rekwezanupf. Ndofunga tiye zvino vana veZimbabwe vafanwa nyatsokuchione hamanje kuti dambudziko raivapo paranga risiri ravaMugabe, uye dambudziko riripo harisi zanupf sekuda kutaura kuri vamukomo wangu vachiwaya. Dambudziko riripo bumbiro remutemo riripo. Saka isu seNCA atiedu iripo zvayakamirira izvozvo zvichingoripo kuti isusu musarudzo gore rinouya kana tikapinda vana veZimbabwe vakatiera. Zvinoreva kuti isusu tisu tega opposition iripo yakazipira kuti aiwa mutemo iripo inofanirwa kuchinjwa. Saka tiriko kuti asinawo zvebumbiro romutemo ndofunga kuti vamunangagwa vachangopinda. Saka tichazotarisawo zvimwe zvinhu zvakawanda kwezvinhu zvatinoda toziziva. Toda kudya tichiguta, toda kuti vana vedu vaende kusikoro, toda kuti tikarwara tinge tichirapa. Hatichazonge tiona kuti zvinenge zvichiitika here, asi kuti vanenge vachida isusu tinenge tiripo ende tichazongogara tiripo.
Vacho hai, munotii nezviri kutaurwa navaChivasa? Tanzwa vari kuti vanopokana nemi mune mamwe maonero enyu.
Ndofunga bumbiro riripo romutemo rakanyorwa tingangoti vanhu vakapuwa mukana wokutaurawo zvavanoda. Vana vachivasa neNCA tinorangarira kuti vakanga vane varidivi ravo vachitaurawo zvavaitaura pamusoro pebumbiro romutemo iroro, ende ikodzero dzavo somusangano oro semaindividuals ari muNCA kuti vamire vachipokana nezvinhu zvinenge zvataurwa nangana nangana. Asi isu maonero atinoita pari zvino takatarisa kuti takamboedza patinokwanisawo, tikaedza kuti tigadzirise zvimwe zvishoma kana kuti zvizhinji zvacho hamene maonero aanenge achiitawo vanogona kuona sokuti hapana zvatakaita. Asi tanga titarisawo kumabill of rights zvese zvakadaro nezvimwe kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro zvakatakangoisawo mubumbiro romutemo iroro. But hatisisu takariisa seAlliance, hatisisu takariisa seMDC chete. Vana veZimbabwe vakandobvunzwa mibvunzo, vakapindura vakasi vakapa mapfungwa dzavo pamusoro pebumbiro romutemero runobva ranyorwa. Ranyorwa kudaro chasara ndochokuti riri kutevedzerwa here, pamwe ndiro ringava dambudziko ratingange tinaro kana tichinge tichikonana kuti riri kutevedzerwa here bumbiro iri.
Vachiwasa zvivo zvamuri kuita sebato pari zvino?
Vanhu vari kutotarudza mastructures dzane mastructures kurese kumawadza ndikutaura 1900 vanhu vari kutotaurirana kuti ndiani chaita councillor, ndiani chaita MP. Tati kutaura kuti urongwa ihwohwo tofanira kusvika pachristmas takutoziva kwese nyika yese kuti kana munhu uri muwadzi mauri kuti munhu achange ari councillor weNCA kanzesi ndiani, achange ari MP weconstituency yese ndiani, uye achange ari presidential candidate wedu ndiani. Ndozvatiri kuita izvezvizvi, uye kuti tiri kugadzirawo yatingati manifesto yekuti vana vazimbabwe vazoramba vachiverenga zvese izvi zvinhu zvandanga ndichitaura nezvimwe zvatoda kuzoita kana tichinge tasarudzwa kuti tinge tichitava hurumende.